Mangwe mashoko. Mangwe mashoko 1. Jehovah. Zita ra Mwari ndi Jehovah uye rinoreva kuti anoita kuti zviitike. Jehovah ndiye Mwari wemasimba ose uye akasika zvinhu zvese. Ane simba rekuita chero chaanenge asarudza kuita. Muchiheberu, zita ra Mwari rainyorwa nemabhii mana. Muchishona, mabhii acho anomiririrwa na YHWH kana kuti JHVH. Zita ra Mwari rinowanikwa mumashoko echiHeberu chekutanga chakashandiswa kunyora Bhaibheri kanoda kusvika ka 7000. Pasi rese vanhu vanonyora zita rekuti Jehovah zvakasiyana siyana, vachiritaura sematauriro arinowanzoitwa mumitauro yavo. Mamwe mashoko 2. Bhaibheri rakafemerwa naMwari. Bhaibheri rinobva kuna Mwari, asi akashandisa vanhu kurinyora. Zvakangofanana nezvinoitwa nemuridzi wekambani, anoudza mabharani wake kuti anyore tsamba, achinyora zvaanenge achimuudza. Mwari akashandisa mweya mutsvene wake kutungamirira vanyori veBhaibheri kunyora pfungwa dzake. Mweya waMwari wakavatungamirira nenzira dzakasiyana-siyana, pamwe pacho uchiita kuti vaite zvekuona zviratidzo kana kurota, vozonyora pasi zvavanenge vaoneswa. Mamwe mashoko 3. Uprofita. Aya mashoko anobva kuna Mwari. Anogona kuvatsana ngudzo yekuda kwaMwari, dzidziso, murayiro kana kuti mutongo. Anogonawo kunge achitaura nezvechimwe chinhu chichaitika mune ramangwana. MuBhaibheri mune uprofita hwakawanda hwakatozadziswa. Mamwe mashoko 4. Uprofita hunotaura nezvaMesiya. Jesu ndiye akazadzisa uprofita hwakawanda huri muBhaibheri hunotaura nezvaMesiya. Ona bhokisi rakanzi uprofita hunotaura nezvaMesiya. Uprofita hunotaura nezvaMesiya. Zvakaitika. Akaberekerwa mudzinza raJudha. Uprofita. Genesis 49, verse 10. Kuzadziswa. Ruka 3, verse 23 kusvika ku-33. Zvakaitika. Akaberekwa nemhandara. Uprofita. Isaiah 7, verse 14. Kuzadziswa. Mateo 1, verse 18 kusvika ku-25. Zvakaitika. Mwana wamambo Dhavhidhi. Uprofita. Isaiah 9, verse 7. Kuzadziswa. Mateo 1, verse 1 ne-verse 6 kusvika ku-17. Zvakaitika. Jehovah akazivisa kuti Jesu mwanakomana wake. Uprofita. Pisarema 2, verse 7. Kuzadziswa. Mateo 3, verse 17. Zvakaitika. Vanhu vakawanda havana kubvuma kuti Jesu ndiye aiva Mesiya. Uprofita. Isaiah 53, verse 1. Kuzadziswa. John 12, verse 37 ne-38. Zvakaitika. Akapinda muJerusarema akatasva dongi. Uprofita. Zechariah 9, verse 9. Kuzadziswa. Mateo 21, verse 1 kusvika ku-9. Zvakaitika. Akatengeswa neshamwari yepedyo. Uprofita. Pisarema 41, verse 9. Kuzadziswa. John 13, verse 18 ne-21 kusvika ku-30. Zvakaitika. Akatengeswa nemasirivha 30. Uprofita. Zechariah 11, verse 12. Kuzadziswa. Mateo 26, verse 14 kusvika ku-16. Zvakaitika. Akaramba akanyarara paaipomerwa. Uprofita. Isaiah 53, verse 7. Kuzadziswa. Mateo 27, verse 11 kusvika ku-14. Zvakaitika. Zvipfeko zvake zvakakandirwa mijenya. Uprofita. Pisarema 22, verse 18. Kuzadziswa. Mateo 27, verse 35. Zvakaitika. Akanyombwa ari padanda. Uprofita. Pisarema 22, verse 7 ne-8. Kuzadziswa. Mateo 27, verse 39 kusvika ku-43. Zvakaitika. Hapana kana pfupa rake rakatyorwa. Uprofita. Pisarema 34, verse 20. Kuzadziswa. John 19, verse 33 ne-36. Zvakaitika. Akavigwa nevapfumi. Uprofita. Isaiah 53, verse 9. Kuzadziswa. Mateo 27, verse 57 kusvika ku-60. Zvakaitika. kumutswa kwake uprofita Pisarema 16 verse 10 kuzadziswa Mabasa 2 verse 24 ne 27 zvakaitika kumutsirwa kuenda kudenga kuti ave kuruoko rweruji rwaMwari uprofita Pisarema 110 verse 1 kuzadziswa Mabasa 7 verse 55 ne 56 Mamwe mashoko 5 Chinangwa chaJehovha chaakasikira nyika Jehovha akasika nyika kuti iwe musha wakanaka chaizvo wevanhu vanomuda. Chinangwa chaka chisati chachinja. Mwari ava pedyo kubvisa zvakaipa opa vanhu vake upenyu husingaperi. Mamwe mashoko 6 Satan Diabolos Satan ndiyo ngirozi yakatanga kupandukira Mwari. Anonzi Satan izvo zvinoreva kuti mupikisi nekuti anorwa naJehovha. Anonziwo Diabolos izvo zvinoreva munhu anosvibisa zita remumwe. Akapiwa zita iri nekuti anotaura nhema nezvamwari uye anonyengera vanhu. Mamwe mashoko 7 Ngirozi Jehovha akasika ngirozi kare kare asati atombosika nyika. Dzakasikwa kuti dzigare kudenga. Kune mazana emamiriyoni engirozi. Dzine mazita uye dzine unhu wakasiyana siyana. Uye ngirozi dzakatendeka dzinoramba kunamatwa nevanhu. Dzine zvinzvimbo zvakasiyana siyana uye dzinoita mabasa akasiyana siyana. Mamwe mabasa acho anosanganisira kushumira pamberi pechigaro cheumambo chaJehovha, kuzivisa mashoko ake, kudzivirira uye kutungamirira vashumiri vake panyika, kuzivisa mitongo yake, uye kubatsira pabasa rekuparidza. Mune remangwana, dzichabatana naJesu pakurwa muhondo yeAmagedon. Mamwe mashoko 8 Chivi Chinhu chese chatinofunga kana kuita chisingaenderane nezvinodiwa naJehovha, chivi. Chivi chinokanganisa ushamwari wedu naMwari. Ndokusaka akatipa mitemo uye achitiudza zvinhu zvinotibatsira kuti tisaita chivi tichiziva. Pakutanga, Jehovha akasika zvinhu zvese pasina chakaipa. Asi Adamu naEva pavakasarudza kusateerera Jehovha, vakaita chivi uye vakanga vasisina upenyu hwakakwana. Vakakwegura uye vakafa, saka nesuwo tinokwegura tofa pamusana pechivi chakabva kuna Adamu. Mamwe mashoko 9 Amagedon Ii hondo yaMwari paachaparadza nyika yaSatani uye uipi wese. Mamwe mashoko 10 Umambo waMwari Umambo waMwari ihurumende yakagadzwa naJehovha kudenga. Jesu Kristu ndiye ari kutonga ari mambo wacho. Mune ramangwana, Jehovha achashandisa umambo uhu kubvisa zvinhu zvese zvakaipa. Umambo waMwari uchatonga pasi rese. Mamwe mashoko 11 Jesu Kristu Mwari akasika Jesu asati asika zvimwe zvinhu zvese. Jehovha akatuma Jesu panyika kuti afire vanhu vese. Jesu paakaurayiwa, Jehovha akamumutsa. Iye zvino Jesu ari kutonga kudenga ari mambo muumambo waMwari. Mamwe mashoko 12 Uprofita unotaura nezvemavhiki 70 Bhaibheri rakataura nguva yaizooneka Mesiya. Rakataura kuti aizooneka paipera nguva inotaurwa nezvayo semavhiki 69 uye nguva iyi yakatanga mugore ra455 BCE ikaguma mugore ra29 CE. Tinoziva sei kuti nguva yacho yakaguma muna 29 CE. Mavhiki acho 69 akatanga mugore ra455 BCE Nehemia paakasvika muJerusarema akatanga kuvakazve guta racho. Patinonzwa shoko rekuti vhiki tinowanzofunga nezvemazuva 7. Asi mavhiki anotaurwa muprofita uhu haasi mavhiki emazuva 7. Aya mavhiki emakore 7, sezvakataurwa mune humwe uprofita waitaura nezvezuva rimwe chete richimiririra gore. Nyumeri 14, verse 34, Ezekieri 4, verse 6. Izvi zvinoreva kuti vhiki rimwe nerimwe rakareba makore 7, saka mavhiki acho ese ari 69 anosvika makore 483, 69 times ana 7. Kana tikaverenga makore 483 kubva mugore ra455 BCE, tinosvika pagore ra29 CE. Iri ndiro gore chairo rakabhabhatidzwa Jesu achibva ava Mesiya. Uprofita iwoyo wakataurawo nezverimwe vhiki rekuwedzera, iro rinomiririra mamwe makore 7. Mesiya aizourayiwa mumakore iwayo, muna 33 CE. Uye kutanga mugore ra36 CE. Mashoko akanaka eumambo waMwari aizoparidzwa kuvanhu vemamwe marudzi kwete kuvaJudha chete. Mamwe mashoko 13 Dzidziso yenhema yekuti Mwari mubatanidzwa wevanhu vatatu. Bhaibheri rinodzidzisa kuti Jehovha Mwari ndiye musiki uye kuti akatanga kusika Jesu asati asika zvimwe zvinhu zvese. Jesu haasi Mwari wemasimba ose. Haana kumbobvira azviti akaenzana naMwari. Akatoti, Baba vakuru kwandiri. John 14:28. Asi zvimwe zvitendero zvinodzidzisa kuti Mwari mubatanidzwa wababa, mwanakomana uye mweya mutsvene. Izvo hazvisiri izvo zvinodzidziswa neBhaibheri. Iyi dzidziso yenhema. Mweya mutsvene isimba raMwari risingaoneki raanoshandisa kuita kuda kwake. Hausi munhu. Semuenzaniso, vaKristu vekutanga vanonzi vakazadzwa nemweya mutsvene. Uye Jehovha akati, ndichadurura mumwe mweya wangu pavanhu vemarudzi ese. Mabasa 2:1-4:17. Mamwe mashoko 14. Muchinjikwa. VaKristu vechokwadi pavanonamata Mwari, havashandisi muchinjikwa. Nei vasingaushandisi? 1. Muchinjikwa wava nemakore akawanda uchishandiswa muzvitendero zvenhema. Kare kare, waishandiswa pakunamata zvinhu zvakasikwa uye pakunamata nyaya dzebonde kwaiitwa nevahedheni. Makore 300 ekutanga Jesu afa, VaKristu vakanga vasingashandisi muchinjikwa pakunamata. Pava paya, mambo weRoma ainzi Constantine akaita kuti muchinjikwa uve chiratidzo chechikristu. Chiratidzo ichi chakashandiswa senzira yekuedza kuti chikristu chikurumbire. Asi muchinjikwa wakanga usina chekuita naJesu Kristu. Bhuku rinonzi New Catholic Encyclopedia rinotsanangura kuti muchinjikwa unowanika mutsika dzaivapo chikristu chisati chavapo uye mune dzisiri dzechikristu. 2. Jesu haana kufira pamuchinjikwa. Mashoko echiGirika akashandurwa kuti muchinjikwa anongoreva danda rakati twasu, bango, kana kuti muti. Bhuku rinonzi The Companion Bible rinotsanangura kuti muchiGiriki chemutestamendi itsva hamuna chinotombopaka pfungwa kemapango maviri. Jesu akafira padanda rakati twasu. 3. Jehovha haadi kuti tishandise zvifananidzo kana kuti zviratidzo pakumunamata. Mamwe mashoko 15. Chirangaridzo. Jesu akaudza vadzidzi vake kuti vachengete chirangaridzo cherufu rwake. Vanoita izvi gore negore musi waNisan 14, iro rinova zuva raichengetwa Paseka nevaIsraeri. Chingwa newaini, izvo zvinomiririra muviri waJesu uye ropa rake, zvinofambiswa zvichisvika kumunhu wese ari pachirangaridzo. Vaya vachanotonga naJesu kudenga ndivo vanodya chingwa chacho nekunwa waini yacho. Vaya vane tariro yekurarama nekusingaperi pasi pano vanoratidza ruremekedzo nekuvapo pachirangaridzo, asi havadyi chingwa chacho kana kunwa waini yacho. Mamwe mashoko 16. Mweya. Mubhaibheri rechishona reshanduro yenyika itsva, shoko rekuti mweya rakashandiswa mune dzimwe ndima kutsanangura 1. Munhu. 2. Mhuka. 3. Upenyu hwemunhu kana kuti hwemhuka. Regai tione mimwe mienzaniso yacho. Munhu. Mazuva anoa, vanhu vashoma, mweya misere yakapona mumvura. 1 Petro 3:20, mashoko emuzasi. Pano shoko rekuti mweya riri kureva vanhu, Noa nemudzimai wake nevanakomana vavo nemadzimai avo. Mhuka. Mwari akabva ati, mvura ngaizare nezvisikwa zvipenyu, nemweya mipenyu, mashoko emuzasi. Uye zvisikwa zvinobhururuka ngazvibhururuke pamusoro penyika munzvimbo huru yekudenga. Genesis 1:20. Upenyu hwemunhu kana kuti hwemhuka. Jehovha akaudza Mozisi kuti, varume vese vakanga vachida kukuuraya, vaitsvaga mweya wako, mashoko emuzasi, vakafa. Exodus 4:19. Jesu paaiva panyika, akati, ndini mufudzi akanaka. Mufudzi akanaka anopa upenyu hwake, mweya wake, mashoko emuzasi, nekuda kwemakwai. John 10:11. Uyewo kana zvichinzi munhu aita zvinhu nemweya wese, zvinoreva kuti aita zvinhu nechido uye aita zvese zvaanokwanisa. Mateo 22:37. Deuteronomy 6:5. Shoko rekuti mweya rinogonawo kushandiswa kureva chido chiri mumwoyo mechisikwa. Chitunha kana kuti mutumbi wemufi unogonawo kunzi mweya wakafa. Shoko rekuti mweya rinoshandiswawo kureva zvinhu zvatisingakwanisi kuona nemaziso edu, zvakadai semhepo kana kuti zvinhu zvisina miviri yenyama zvakaita sengirozi. Simba rinoraramisa zvisikwa zvepanyika, uye simba raMwari raanoshandisa kana kuti mweya mutsvene. Bhaibheri haridzidzisi kuti pane chinhu chinoramba chichirarama kana munhu afa. Mamwe mashoko 17. Gehena. Gehena izita rebani raiva pedyo neJerusarema, kwairasirwa marara uye kwaaipisirwa. Hapana uchapupu unoratidza kuti mumazuva aJesu muka kana vanhu vaitambudzirwa kana kuti kupisirwa mubani iri vari vapenyu. Saka Gehena harimiriri nzvimbo isingaoneki inopisirwa vanhu vanenge vafa vachitambudzwa nekusingaperi. Jesu paakataura nezvevaya vanokandwa muGehena, aitaura nezvekuparadzwa zvachose. Mamwe mashoko 18. Munyengetero waShe. Uyu ndiwo munyengetero wakapiwa naJesu paaidzidzisa vadzidzi vake kunyengetera. Unonziwo munamato waShe. Jesu akatidzidzisa kunyengetera seizvi. Zita renyu ngaritsveneswe. Tinonyengetera kuna Jehovha kuti aite kuti zita rake richeneswe panhema dzese dzariri kupomerwa. Tinoda kuti izvi zviitike kuitira kuti munhu wese kudenga nepanyika akudze uye aremekedze zita raMwari. Umambo wenyu ngahuuye. Tinonyengeterera kuti umambo hwaMwari huparadze nyika yakaipa yaSatani, hutonge nyika yese uye huite kuti nyika ive paradiso. Kuda kwenyu ngakuitwe panyika. Tinonyengetera kuti chinangwa chaMwari chaakasikira nyika chizadziswe chekuti vanhu vanoteerera vane upenyu hwakakwana vagare nekusingaperi muparadhiso sezvaidiwa naJehovha kubvira paakasika vanhu. Mamwe mashoko 19. Rudzikinuro. Jehovha akapa rudzikinuro kuti anunure vanhu pachivi nerufu. Rudzikinuro ndiwo mubhadharo waidiwa kudzorera upenyu hwakakwana hwakaraswa nemunhu wekutanga Adhamu, uye kuti ukama hwevanhu naJehovha hugadziriswe. Mwari akatuma Jesu panyika kuti afire vatadzi vese. Rufu rwaJesu rwakaita kuti vanhu vese vawane mukana wokurarama nekusingaperi vaine upenyu hwakakwana. Mamwe mashoko 20. Nei gore ra1914 richikosha zvikuru. Uprofita huri muna Dhanieri chitsauko 4 hunotidzidzisa kuti Mwari aizogadza umambo hwake muna 1914. Uprofita. Jehovha akaita kuti mambo Nebhukadhinezari arote achiona zimuti rakakura richirigirwa pasi. Muhope dzacho, chigutsa chacho chakasungwa nesimbi nemhangura kwenguva nomwe kuti chisakura. Papera nguva yacho, muti uyu waizokura zvakare. Dhanieri 4, verse 1, neverse 10, kusvika kuverse 16. Zvinoreva uprofita wacho. Muti unomiririra utongi hwaMwari. Kwemakore akawanda, Jehovha aishandisa madzimambo aiva muJerusarema kuti atonge rudzi rwevaIsraeri. Asi madzimambo iwayo haana kuramba akatendeka, uye utongi hwavo hwakaguma. Jerusarema rakaparadzwa muna 607 BCE. Ndipo pakatangira nguva nomwe. 2 madzimambo 25 verse 1 neverse 8 kusvika ku10. Ezekieri 21 verse 25 kusvika ku27. Jesu paakati Jerusarema richatsikwa-tsikwa nemamwe marudzi, kusvikira nguva yemamwe marudzi yazadziswa, aireva nguva nomwe idzodzo. Ruka 21 verse 24. Saka nguva nomwe hadzina kuguma Jesu achiri panyika. Jehovha akavimbisa kuti aizogadza mambo panopera nguva nomwe. Utongi hwamambo mutsva uyu, Jesu, waizounza makomborero akawanda pavanhu vaMwari pasi rese nekusingaperi. Urefu hwenguva nomwe. Nguva nomwe dzakanga dzakareba makore 2520. Kana tikaverenga makore 2520 kubva mugore ra607 BCE, tinosvika mugore ra1914. Mugore iroro, Jehovha ndipo paakagadza Mesiya, Jesu, kuti ave mambo weumambo hwaMwari kudenga. Ko namba yekuti 2520 tinoiwana sei? Bhaibheri rinotaura kuti nguva nhatu nehafu dzakaenzana nemazuva 1260. Saka nguva nomwe dzinopeta kaviri nhamba yacho, kana kuti mazuva 2520. Mazuva 2520 akaenzana nemakore 2520 nemhaka yemashoko euprofita ekuti zuva rimwe chete richiva gore. Numeri 14, verse 34. Ezekieri 4, verse 6. Muti wakarotwa naNebhukadhinezari. Zvaunotidzidzisa nezveumambo hwaMwari. Uprofita. Muti mukuru, Dhanieri 4, verse 10 neverse 11. Utongi. Zvinorehwa neuprofita hwacho. Madzimambo eIsraeri aitonga vanhu vaMwari. Uprofita. Rigai muti. Danieri 4 verse 14. Utongi hunogumiswa. Zvinorehwa neuprofita hwacho. Jerusarema rakaparadzwa uye kutonga kwemadzimambo eIsraeri kwakaguma. Uprofita. Nguva nomwe ngadzipfuure. Danieri 4 verse 16. Nguva nomwe. Zvinorehwa neuprofita hwacho. Makore 2520. Jerusarema richatsikwa-tsikwa kusvikira nguva yemamwe marudzi azadziswa. Ruka 21 verse 24. Uprofita. Umambo hwenyu huchadzoka kwamuri. Danieri 4 verse 26. Utongi hunotangazve. Jesu anotanga kutonga kudenga ari mambo muumambo hwaMwari. Mamwe mashoko 21. Mikaeri ngirozi huru. Mashoko ekuti ngirozi huru anoreva kuti mukuru wengirozi. Bhaibheri rinongotaura nezvengirozi imwe chete ichinzi ngirozi huru, uye zita rayo ndiMikaeri. Danieri 12 verse 1. Judha verse 9. Mikaeri ndiye mutungamiriri weuto raMwari rine ngirozi dzakatendeka. Zvakazarurwa 12 verse 7 inoti, Mikaeri nengirozi dzake vakarwisa dragon nengirozi dzayo. Bhuku razvakazarurwa rinoti mutungamiriri iyeye weuto raMwari ndiJesu, saka Mikaeri rimwe zita raJesu. Mamwe mashoko 22. Mazuva ekupedzisira. Mashoko aya anotaura nezvenguva yakataurwa kuti yaizoitika zviitiko zvikuru panyika kana umambo hwaMwari hwava pedyo kuparadza nyika yaSatani. Mashoko ekuti magumo uye kuvapo kwemwanakomana wemunhu akashandiswa muuprofita hweBhaibheri achireva nguva imwe cheteyo. Mateo 24, verse 3, verse 27 neverse 37. Mazuva ekupedzisira akatanga umambo hwaMwari pahwakatanga kutonga kudenga muna 1914 uye achapera pachaparadzwa nyika yaSatani paArmageddon. 2 Timothy 3, verse 1. 2 Petro 3, verse 3. Mamwe mashoko 23. Rumuko. Rumuko kumutswa kwemunhu naMwari kubva kuvakafa. MuBhaibheri munotaurwa nezvevanhu 9 vakamutswa. Vamwe vavo vakamutswa naEria, Erisha, Jesu, Petro naPauro. Varume ava vakakwanisa kuita zvishamiso izvi vachibatsirwa nesimba raMwari. Jehovha anovimbisa kuti achamutsa vakarurama nevasina kururama kuti vararame panyika pano. Mabasa 24 verse 15. Bhaibheri rinotaurawo nezvekumutswa kwevanhu vachinorarama kudenga. Vanhu vakasarudzwa kana kuti vakazodzwa ndivo vanomutswa naMwari kuti vanorarama kudenga naJesu. Mamwe mashoko 24. Chidhimoni zvemidzimu. Zvechidhimoni kana kuti zvemidzimu maitira asina kunaka ekuedza kutaura nemadhimoni, iwe pachako kana kuti uchishandisa mumwe munhu akadai seng'anga kana svikiro kana munhu anofembera. Vanhu vanoita izvi vanozviita nekuti vanenge vachitenda dzidziso yenhema yekuti mweya yevanhu haifi uye inozova midzimu. Madhimona anoedzawo kunyengedza vanhu kuti vasateerera Mwari. Kuedza kuziva ramangwana nekutarisa nyeredzi, kufembera, kuita zvemashiripiti, uroi, kutenda mashura, uye kushopera, zvese izvo zvichidhimoni. Mabhuku akawanda, mafirimu, mapepa anonamirwa kumadziro, kunyange nziyo, zvinoita kuti zviite sekuti chidhimoni uye mashiripiti hazvikuvadzi uye zvinonakidza. Zvinhu zvakawanda zvinoitwa pamariro zvakadai sekupira midzimu, kupemberera pamariro, nyaradzo, tsika dzinotevedzerwa nemukadzi anenge afirwa nemurume, uye kurova makuva kunenge kuriwo kuita zvechidhimoni. Vamwe vanhu vanoshandisa mishonga kuti vawane simba remadhimoni. Mamwe mashoko 25. Uchangamire waJehovha. Jehovha ndiMwari wemasimba ose uye akasika zvinhu zvese. Ndokusaka ari iye muridzi wezvinhu zvese uye ari changamire. Kana kuti aine kodzero yekutonga zvinhu zvaakasika. Akaisira zvinhu zvese zvaakasika mitemo. Zvakare Jehovha ane simba rekugadza vamwe vanhu kuti vave vatongi. Tinotsigira uchangamiri hwaMwari patinoratidza kuti tinomuda uye patinomuteerera. Mamwe mashoko 26. Kubvisa pamuviri. Kubvisa pamuviri kunoitwa nemunhu nemaune achida kuuraya mwana anenge asati aberekwa. Hakurei kungobvawo zvako kunoita nhumbu yega kana kuti netsaona. Kubva panobata pamuviri, mwana anenge asingori nhengo yemuviri waamai. Anenge atori munhu akazvimiririra. Mamwe mashoko 27. kuwedzerwa ropa. Uku kurapwa kunoitwa munhu achiwedzerwa ropa, ringava remumwe munhu kana kuti rake ragara rakachengetwa. Iri rinogona kuva ropa rakazara kana kuti zvikamu zvina zvinoriumba zvinoti masero matsvuku eropa, masero machena, plasma uye platelets. Mamwe mashoko 28. Kuranga, kurayira. Mubhaibheri, shoko rekuti kuranga rine pfungwa yekurayira. Patinorangwa, tinenge tichirayirwa, tichidzidziswa uye tichiruramiswa. Jehovha hamboitiri utsinye kana kubata zvakaipa vanhu vanenge achiranga kana kuti achirayira. Jehovha anoratidza vabereki muenzaniso wakanaka. Kurayira kwaanoita kunobatsira chaizvo zvekuti munhu anosvika pakufarira chirango. Jehovha anoda vanhu vake uye anovadzidzisa. Anovapa mirayiro inoruramisa mafungiro asina kunaka uye inovabatsira kuti vafunge uye vaite zvinhu nenzira inomufadza. Kana vari vabereki, kurayira vana vavo kunosanganisira kuvabatsira kunzwisisa kuti nei vachifanira kuteerera. Kurayira ikoko kunosanganisirawo kuvadzidzisa kuti vade Jehovha pamwe neshoko rake Bhaibheri uye kunzwisisa zvarinotaura. Mamwe mashoko 29. Madhimoni. Izvi zvisikwa zvemweya zvakaipa zvisingaoneki zvine simba rinopfuura revanhu. Madhimoni ingirozi dzakaipa. Akava ngirozi dzakaipa paakarega kuteerera Mwari nokuzviita vavengi vake. Akabatana naSatani pakupandukira Jehovha.